Nemuem DC Alliance in Bukubi Zamuad, Eva, Brighton, and Asia, about Musa, Wakao Huruan, and Nemo Zanu PF, the opposition Zira Vagari, to Tiva, for telepathy Zanu PF, Ilovati Sadi. Kanzura wenzimbo ii uye wachikukiza waka mirewa zanu pie vaitinesha kushigaza wano kumakuti waka gajira wenzimbo ii kuti waka nane nengo zao wachironga nezwe kutaka kusigiro kana kuti management center kwete vaitinesha nangu wachikushunguru zawanu
pa management center hapa inzimbo ya tunosangana nayo nema campaign teams edu inzimbo zaka siyana siyana ipapa hapa ndopa tuno cha urongwa wese okuti tulukufamba sei mzula nezula ndipo ze patino jikira panoita zvinhu zvose mapati activities ese ndopa anu tangira ipapo achiperera ipapo tichizogara pasi mukupera kwezuva tichiudzana kuti mukati menzvimbo dzatafamba dzakasiyana siyana mange makamira sei
vazvigadza vanoti vari kuti ibhesi havazive uye vanhu vari kutya kukundwa musarudzo sezvavachaitwa svondo rinouya
kutaura kwevanhu vakatyiwa election kutara mabasa atakaita muri kumaona panzvimbo iyoyi muri kuona magetsi marodzi atakaita mvura yatikaisa munzvimbo ino saka ikokoko kutaura kwevanhu vakadyiwa election ende tichavadya zvine mutsindo
sachigaro wezanu pf muward 4 vatonderai chaziva vanoti nzvimbo yakavhurwa iyi yakasiyana nemabhesi emusarudzo dzekumashure
ine ndiri kuti difference iripo nebhesi inyaya yekuti isusu hatisi kurara ipapo maactivities anoitika ipapo anotangana 9 o'clock opera na 5 o'clock ende maactivities aripo anoitwa ipapo inyaya yekuti kambeni timu inopinda mumusha yotaura nevanhu yodzoka neinformation vodya zvakare vari ipapo saka tiri kuti isusu harisi bhesi imanagement center
mumwe mugari mumusha unogara veruzhinji wakaitwa nzvimbo iyi muzvari sembere sibanda vanoti nzvimbo iyi yakaitwa nemusi wechina asi hapana munhu akamborohwa vachiti vanonge vaitira ruzha nekuimba kwavo sezvo nzvimbo iyi iri pakati pedzimba nyaya yenzvimbo iyi yakabuda pamusangano wekomiti yemultipartyism nezuro mapato akawirirana kuti mapurisa aserefete nyaya iyi zvizere asi hatina kunzwa mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west vaclement mabrazara kuti vave papi nenyaya iyi sezvo vati havasi kuziva zvisungo zvakaitwa nezuro vachiti vachazviziva mangwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chiguriwa